Cherambadare akaita mukurumbira atambira Dynamo iyo yaisanganisira vatambi vakaita saMoses Chunga, Gift Mpariwa, Edward Katsere, Angirai Chapo, Max Makanza, Vitalis Takawira, Henry Chari, Peter Fanwell na Elvis Chiweche. Mutambi uyo aidaidzwa nezita remudunurirwa rekunzi Samora nenyaya yendebvu dzake refu. Anoti Zimbabwe ine tarenda rakawandisa, asi chinodiwa kugadzisa utungamiri hwemutambo uyu. Chirambadare anoti umbowo hwekukwanisa kutungamira nhabvu kunge munhu wacho akambopinda munhandare.
Bhora rekutungamirwa nevanhu vanoti vanoriziva asi vasina proof yekuriziva kwacho, because ukati wakadzidza tida kuona mapepa ako.
Anoti kunyange hazvo Zimbabwe yabudirira kanokwana kana kuenda kuAfrica Cup of Nations, chikwata ichi chinofarira kuve chichitotora mukombe weAfcon wacho, kwete kugaroroa mugungano rekutanga sezviri kuitika. Chirambadare anoti zvikwata zvemuno zvaifanira zvekare kuve zvakatorawo mukombe weCup Champions League, kwete kugumira mumin league stage. Dynamo Sete ndiyo yakakwanisa kusvika kumafainari asi ikakundwa mugore ra1998. Chirambadare anoti kutambira Dynamo kwakamupa mukurumbira uye ave kushandisa ruzivo rwaakawana kuDimbare kusimudzira vechidiki kumusha wake wemufakose muHarare, umo ari kutungamira Revival and Sports Development. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.